Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera Gumiguru 6 2018. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tirikuya nenyena nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna chiro tikati tuda kutengesa anotengera muhendiani hapana tikati chizamo kurarama handiti kwakatoruka handiti kwakatongofanana nebhondi ezvinezvi kuti bhondi riri pa 600 saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bhondi saka kana ndikaenda kumusha ndine ndiri pari nani chiro ezvinezvi bhondi racho handiti pariri chiro ukada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Vanhu vakawanda vanoshaya votizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikudzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezeki. Asi vachamisa nanhasi vari kukumbidza nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi. Tichakupai zvabuda mimitambo yemakwikwi echibuku Super Cup atambwa nhasi muHarare nedzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwezvizvara zveZimbabwe zviri kupinda muBotswana zvisina magwara ekufambisa akakwana hunonzi huri kuramba huchikwira nekuda kwekuoma kwehupenyu muZimbabwe. Shingirei Madondo anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Evelyn Katsenga avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancis Town vanoti namo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tuye kuno kutigara kuno tisina mapasipoti tiri maillegal immigrants kuti kumusha hakusi kugarika nekuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya kuyadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka. So zviri nani kuti wozoshanda kuno wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melissa Moyo vanoti vanotizira kuBotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane ekumusha.
Tiri kuuya nenyena nekuti tikauya tese Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna chiro tikati tuda kutengesa anotengera muhendiani hapana tikati chizamo kurarama handiti kwakatoruka handiti kwakatongofanana nebhondi ezvinezvi kuti bhondi riri pa 600 saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bhondi. Saka kana ndikaenda kumusha ndine ndiri pari nani chiro ezvinezvi bhondi racho handiti pariri chiro ukada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500.
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mamvura vanoti cheuviri chavanovana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3 vana vangu vanogara kuZimbabwe saka ndouya ndichiuya ndichisenza kuno kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Hakumusha hakuna mabasa zvinhu zvakatioma kana mari yacho haiwaniki.
VaChristopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwekuti nguva yavanopiwa pamugano ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana nokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane yekumusha.
Kuuya kwatinoita kunoku tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu hwemararamiro atee tichiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari ichiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana muzvarese kwaKwentsiyane wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana uri kuwedzera. Muzvaretsiyane vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu nemakumi matatu zvakapinda munyika iyi mumwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe inofanira kubatana zvakasimba kuitira kuti ikunde matambudziko ari munyika. Aya mashoko ari kubva kunyanzvi munyadze upfumi pamwe nezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikwikwidzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi, kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezek, asi vachamisa nanhasi vari kukwikwidza nyaya iyi. Saka zvinochireva kuti vachamisa nokubata kwavakaita madhorobha, vamunangagwa vobata maruzevha pakaita mangange. Saka mukatarisa manyaya dzematongerwo enyika, nyika yakaita nyama yamire nerongo nokuti hapana kunyatsomira zvakanaka. Vanhu vakapatsanurwa kuti vamwe vari kudiviri vekumadhorobha kunyanya avari uku vekumaruwa. Saka naizvozvo dambudziko ravepo iko zvino nderokuti tichitarisana neupfumi hwenyika pane kukakavadzana kuripo maringe nokuti nyika iyi yofamba sei.
Zvii zvingaitwe nehurumende pari zvino mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, nokuti tinoziva kuti izvo zvinhu hazvikwanisikeke zvichigadziriswa neusiku humwe chete?
Ya, zvinhu zvinofanira kuitwa munyika inenge yakaputsika, a broken country sedu, chekutanga kutanga kuunza vanhu pamwe chete, tisatambo mhanya mhanya kuita chinhu. Vanhu vanofanira kunge vaine kumaonera pamwe, vanofanira kunge vaine kunzwisisa kwekuti matambudziko edu akamira sei nokuti tiri kuenda kupi. Kandoo rimwe dambudziko guru ratinaro iko zvino rokuti vanhu vazhinji vanoona sekuti hurumende yatakura vanhu musaga. Vanhu havasinyatsoziwana kana kuona kuti tiri kuenda kupi. Kando zvinoita kuti kuve nekukahadzika.
Vakanyenze, vanhu vangade kuziva kuti izvo chii chingaitwe pari zvino nehurumende, nokuti hurumende tiri kuiona kuti iri kuedza kukwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizinesi avo muZimbabwe. Harisi danho rakanaka here sekuona kwenyimi senyanzvi munyadze upfumi?
Hatisi kukokana kuti hazvina kunaka. Zvakanaka izvozvo kutaura nevanhu vekunze, asi kubaitange hama kuti vatorwa vakutye. Tisati tataura nevekunze vatorwa, munofanira kutanga kutaurirana imimi muri mumba mumwe chete. Imi mabatana vanhu vari mumba, vekunze vanokutyai. Vanoona kuti makabatana, vanouya vasingavhunduki, vanouya vachiyatsozova kuti tiri kuedza kuyanana nevanhu vakabatana. Ndo chimwe chinhu chatofanira kunge chitanga kuita, kutanga kuyanana isu tiri muZimbabwe, kuitira kuti vekunze vanyatsoona kuti vanhu vavakabatana vanofambikana.
Vakanyenze, nderipi dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa saizvozvi nehurumende kusanganisirawo bato rinopikisa reMDC?
Chinhu chokutanga ndataura nechekare, inonzi nation building, yekuti tiumbe nyika, tive nechinhu chinonzi nyika. Nyika vanhu vamwe chete vakabatana vane chinangwa chimwe vari kuenda kumwe chete. Iko zvino sekureva kwandamboita pamazondigama paya, hatina kubatana, hatina chinangwa chimwe chete, hatina gwara rimwe ratiri kutevera. Saka chinhu chatinofanira kunge tichitanga kuita ichocho chekuti tiunze vanhu vedu vange vakabatana. Ndo chinhu chikuru kuru tisati tatombotaura nyaya yeupfumi hwenyika nezvimwe zvakadaro, nokuti kana tisina kubatana zvinoita sekunge majoka, mbongoro nemombe moda kurima. Hazviendi mberi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazana reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Dambudziko remafuta edzimotikari rinonzi riri kuenderera mberi zvikuru muguta guru reHarare, umo vanhu vazhinji vari kuswera vari mumitsetse vakamirira kutora mafuta aya. Mumwe mugari womuHarare vakuda musasiwa. Vanoti kusarongeka kwehurumende ndiko kuri kukonzera dambudziko iri. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zviri kuitika nezvokuti mafuta ari kunetsa kuwana. Vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zviri kunetsa nezvokuti magaraji acho ari kutadza kuita keep up nedemand kudiwa nevanhu. So zviri kunetsa ndezvokuti mafuta acho paanobva asvika paservice station mudzika, vanhu vanobva vaita sei, vanobva vawandira chii mafuta aya. Saka maqueue acho akareba zvisinyatomboita. Saka isu tiri kungoedzawo kuti vanhu vaite sei, vanhu vangu vasarwisane pamaqueue avo, nokuti pane pakuti akaviolence kaakuitika futi, nokuti vanhu vari kutadza kuwirirana zvakanaka. Saka tachingotiwo semaZimbabwe ngatione kuti ngatirongeiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu tistedi kutese tichawana fuel. Ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaonero atiuita nemaziso edu, matruck acho anenge aakuita sei aakudhiriva mafuta acho kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kweRBZ, kusarongeka kweZANU PF, tinotingati ndomaculprits ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndo vanhu vari kutadzisa zvinhu zvichatofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda soo, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadzira mafuta kune nyika dzokutengesera dzichibuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabottleneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshayika makanonza chii anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitoplaning iri nani kuti tione kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kweRBZ neavangudya havasisina maideas, vakungofeja feja. Ina handifunga kuti vakanyatsonzwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Yes, ite zvese zvavakuita zvakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tachifunga kuti tachikumbira kuti iwo manew technocrats pamuhurumende yaya vana Mutuli Mbube ivava vachionawo kuti chii tonowo RBZ governor ari nani, tonowo kuti Zimbabwe ifamba. Nokuti isusu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza mishana zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo tese tirwadziwa including government yayo nevanhu vacho vari muhurumende. Hatingangoti ivo vari kufamba nemota dzakanaka, ivo vakambopinda muqueue here? Hatingoti vakambopinda muqueue, ndosaka vasinganzwisisa kuti chii chiri kuitika.
Avo vanga vari mugari wemuHarare vakuda musasiwa, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tinorombo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vasvika nhasi muCairo kuEgypt, uko vatambirwa zvine mutsindo pagungano ranga riine mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi nemudzimai wavo Ensisa. Mushure mekushanyira muzinda wemutungamiri weEgypt pamwe nemuzinda weAmerica muCairo, amai Trump vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo inoyevedza yezvivakwa zveGreat Sphinx. Romania iri kuvhota kwemazuva maviri paurongwa hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti mutemo ujekese kuroorana sechinhu chinoitwa chete pakati pemunhurume nemunhukadzi. Kuroorana kwevarume chete pachavo kana wavanhukadzi pachavo hakubvumidzwe pasi pemitemo yemuRomania. Makateerera ku Studio 7 animi muchirongwa chinhasi ndini wenyu Rachel To ndiri mu Washington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya huye achiti pachirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tina amai Jessica Tembo avo vanoita zvekushongedza nzvimbo pangave pari pamuchato, pangave pari pakuroorwa kana dzimwewo nzvimbo dzinenge dzichiitwa zvemafaro. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Tembo, mungatitsananguriro kuti makatanga sei basa iri.
Thank you so much. Tinomufaro mukuru kuti ndiri pano nemi. Titanga ndoda kuti makorokoto neaward yamakareceiva kuWashington musi unoonoyu. Makorokoto makuru makati inspire.
Aiwa, tinotenda. Tochipinda yedu muchirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti muri kuita mabasa ei ikoko kuDallas, Texas kwamunogara.
Kuno kuDallas, Texas, tiri kuita mabasa emaoko. Ndinoshongedza nzvimbo kune vaya vanenge vaine mitambo yakafanana nemichato, mabirthday nemagraduation neany mutambo wekuti munhu anoda kungocelebratewo zviri kuitika muupenyu hwake. Isusu tinowanikwa tichiuya ipapo panzvimbo kuzoshongedza nekuvagadzirirawo kuvasetera matafura kuitira kuti vaupa vanozotora mifananidzo yavo iyaya zvinenge zvakarongeka zvichibuda zvakanaka. Saka ndo zvatinomirira isu tinouya neteam paground tokugadzirirai, imimi makarelaxa zvenyu muchigadzirira mutambo wenyu.
Makatanga rini kuita basa iri rekushongedza nzvimbo uyezve semudzimai chii chakaita kuti mugofunga kuti izvi ndo zvamakuda kuita?
Basa iri ndakaritanga muna 2010. Ndakatanga officially 2010 but mushure mezvo ndaingoitawo zvekungobatsira ndichibatsira vanenge vachida kuita mitambo yavo but ndanga ndisati ndaisa mutengo pane zvandaiita. Saka kutanga kwandakaita ndakange ndichireza vana vangu vairi ndiri ndega ndichifunga kuti ndoita sei kuti ndiwane kamari mbichana kekungotiwo vana vangu vasarakidze kuti pamba hapana baba but vawane zvavanenge vachishuvira muupenyu. Saka ndakange ndakagara pamubhedha mumwe musi ndichitobvunza Mwari ndikati, Mwari ndoita sei panapa? Ndakatonyatsonzwa izwi rake kuti papakati zii svikanzi zvauri kutsvaga zviri mumaoko ako. Ndikati, what do you mean zviri mumaoko angu? Ndipo ndakabva ndatojekeserwa kuti ndinotoita izvi ende vamwe vanhu vari kutobhadharwa nezvo. Ndokutotanga kwandakaita kuita zvekushongedza izvi. Ndokubva ndatolaunja kampani ndikatonoregister. Zvisinewo makastoma kutotanga kutouya ende nhasi tiri pano.
Muri kutambirwa sei munzvimbo iyoyi yamunoita basa iri?
Munzvimbo inei ezvinezvi 10 years later ndopandakutonyatsotanga kuona kuti Euphoria Event Planning and Management yatoo household name, yatoo nemukurumbira zvokutoti vanhu vakatonzi Euphoria vanotoziva kuti kuna maitembo vanoita zveEuphoria. Saka kutanga kwandakaita ndakasapotwa zvikuru necommunity yedu yemaZimbabweans. Unoziva kana uchitanga unenge uchipolisha up art yako nebasa rako. Saka ndakawana nguva yekunyatsopolisha up zvandinoita but ndirikutoona kuti now 10 years later ndakutoita branch into mamwe mamakets ayayi andanga ndisingatombofungira kuti ndichapinda. Ndakuitira maindia, ndakuitira varungu, ndakuitira vechispanyora. Saka ndakutoona kuti zviri kutoweramba zvichienderera mberi zvokuti takutofunga kuenda pane chimwe chinhano nebasa racho but uchitanga zvinoita senge zvinorema but dzimwe nguva kutongoramba urimo muprocess now ndakutonyatsoona kutoti zvinhu zviya zvinenge zvaakutonyatsosvika pandairota kuti zvichasvika.
Kune vamwe vakateererawo vachiti ndingazvigone here zvakaitwa namai Tembo, munovati chii nyanya madzimai vechidiki?
Madzimai echidiki kunyanya, teererai izwi riri mukati menyu uyezve teererai izwi rinobva kuna Mwari because Mwari pavakakusikai vakatoisa zvavakaisa mamuri. Musateerere zvinotaurwa nevamwe, musanyanyosheya kurukunzi maita idea kuti ndakuda kutanga chakati chishande musati manyanyo vhura muromo muchitaura taura because mumwe nemumwe anouya your way achakuudzai opinion yake iye nekuti capacity yacho haana anogona kutokukanganisa kuti mu initiate zvamafunga kuti muite but chandoda kutaura ndiye kuti pindai mazviri chakaiswa pamoyo wako chitangi it doesn't matter how small never despise humble beginnings chitange pauta chitangira ipapo even if it means kukanga nzungu kanga nzungu dzako kusvika watozonzi newomat kunoku kana kuti ne okay bazaz takuda kutofitoka nzungu dzako saka chandinongotaura kuti ramba uchiita work on your art spend more time pazvinhu zvaunoziva kuti this is my purpose nekuti even zvikakutorera 5 or 10 years mukaverenga mabiography evanhu vari successful mumwe akapedza 10 years asati atomboziva kuti zvichafamba sei but rimwe gore panozongovhura rimwe door uchipeta wave yaucha rider or be always open kuti udzidze nekuti hauzive zvese uchitanga and itongo zvininipise ukazvininipisa uchaona pauchasvika and zvinoita chete
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai amai Jessica Tembo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare nemuswe mugovera zvondo rinouya. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipakurira nemuswe mugovera wega wega icho chinonzi upenyu hwedu kana kuti our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maiya tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi nekutiwo ivo sesangano revakarwa hondo yerusununguko vari kuona sei mamiriro akaita zvinhu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMahiya.
Mazvita enyu.
VaMahiya, tinoona svondo rino gurukotara zveupfumi vaMutuli Ncube vakaturawo urongwa hwemashandisirwo avanenge vachitarisira kuti angaitwa mari kana upfumi munyika pamwe chetewo nagovernor Reserve Bank asi vakawanda zvikuru masangano anomirira vashandi neanorwira kodzero dzevanhu vari kuti inzira inotoita kuti vana veZimbabwe vanga vachiita varombo kupfuuridza. Imiwo sesangano revakarwa hondo yerusununguko munoti?
Ini ndinoti vanhu matauriro avanenge vachiita vachiona ndichasenzesa mavara echirungu anonzi democratic centralism. We cannot ignore what people are saying at the moment. And the policies dzakataurwa kana kuti zvinyorwa zvakataurwa nenyaya dzezveupfumi kana zvaiswa muzviito, ndaikumbira nyika yeZimbabwe kuti itenguva pfupi kwazvo nokuti rine manyanga hariputirwe. Kana zviri kutaurwa nevanhu nemaonero avo zvanyorwa pasi, izvozvo tichazoona nenguva pfupipfupi. Kana tazoona izvozvo, tinodzokera zvekuvari kuti onai izvi zvakadai nezvakadai zvaakuomesera vanhu. Iyoyo pachirungu ndiyo yavanoti evaluation over a short period. People must be able to adjust because zvinhu zvisina kunakira vanhu.
Pane vari kuchemawo kuti hurumende naiyo Reserve Bank of Zimbabwe vakangoisa mitemo iyi neshanduko dzavakaisa munyaya yezveupfumi vasina kuita inganzi pachirungu consultation kana kurowanawo masoro nevamwe veruzhinji. Imi munotiwo?
No, no, no. I'm sorry, Jonga, whoever said that to anyone kutukana kuisa pa electronic media as such may have been a person who was not consulted. Iya hake kuda ari mumwe wa paine vamwe vakaitwa consulted. He can say that government ndevanhu vanoconsulta vanhu. This is what I know. But uyo akataura izvo zvanogona kunga asina kuconsultwa. Saka ndiri kuti akataura ngatizvinyora pasi because zvine basa. Government may not be, I know, going to talk about uyu munhu ane a certain noble idea yaainayo voconsulta vamuasina. Ngatichipai hurumende a little bit of time and then we evaluate zvinhu zvataurwa zvacho.
Kuuyawo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwaakuita zvinhu munyika, imi muri kuonawo sei dambudziko irori?
Oh no, you see, look, Jonga, pane vakaita mari eriki panyika pano pano pasi patinogara kusiri kunogara Mwari, nevakaita mari pasi paivavo isina kuwanda seyaivavo, ndoo varikuita mabusiness ava handi ndizvika icho kwadi chokuti vanhu ivavo pano pasi ndoo vane simba rokuisa dzihurumende kana kubvisa dzihurumende saka iye zvino kushaikwa kwezvinhu kunongonditaurira nyaya yekuti vanhu ivava havasi kuda kushandisa mari yavo zvavasiri kuda kushandisa mari yavo kuita bhizinesi ravo vari kuda kupa basa rakaoma kuhurumende kutsvaga mari yokuti ivo vaite mari ngatitenderane kajonga kuti kubva patakabvira kudhara paya paya tichiri kunetsika kuti tipamugabe ngavabve paya even before and beyond vanhu vakanga vari mumabasa ava they have made money they have made profit and the profit normally pamabhizinesi needs to recapitalize business where are they putting their money saka vanhu vakaita saivavo vanonetsa kuronda isusu takaenda kuzvikoro zvedzinyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vakaita mari steric akatsigira hurumende anotsigira zvechokwadi asi kana asingadi hurumende iyoyo anosenzesa mari yomunyika imomo kubvisa hurumende iyoyo
konyaya yekuti mari haichawanika mumabhanga vamahiya asi inowanikwa pamisika mitema mumigwagwa umu muri kuionawo sei
iwo handiti unozviziva kandemire kuti kana mari isingawanikwi kumabhanga vanoendesa mari kumabhengi vanhu haisi hurumende inonotsvaga mari yokuisa kumabhengi zvinoreva kuti mari vanhu vanayo vakagara nayo havasi kuendesa kumabhengi kwacho vochiti gavhumendi tipei mari kuitira kuti vataure masoko ekushata kwehurumende nokuti ivo mari vakaisa pasi pepiro mati dzirimomu iye zvino zvi ndiri paok come and see matoli ari kupushwa nevanhu ini ndiri kutadza kuzvitenga ivo vari kupusha matoli mairi mane matatu mari yakaita saiyo vanayo vanhu people have got the money asi ndivo vasiri kuisa mari kubhengi
aiwa ndinotenda zvikuru vamaiya maita basa
tatenda
manga makateerera kumutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahia muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Tinotenda jonga nechirongwa chawatipa nhasi totarisira zvakare chirongwa chinonakidza nemugovera unotevera. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup Quarterfinals. Harare City 2, Highlanders 0, Chapungu 0, Caps United 0. Sezvo mutambo uyu waita mangange, Caps United yazohwina pamapenalties 4-3. Nokudaro, Caps United neHarare City dzapinda muSuper Cup semifinals. Mangwana, Dynamos iri kusangana neHerentals muRufaro Stadium. Triangle iri kubanda nawo zvakare neNichirut kuGibo Stadium.
Akanzi baware tonazi arizunzwe price relaxa nema baby my yellow bone nice ameno haiva murimi here mari ye fodya pamwe landlord yaiva mari ye maroja painzi 6 mapodoro sachinja nema puti mukunwa whiskey here mabepi kana kuti tenga mvura ne waya haikona dzosa change iwaya ramandi pairi baby haisi danger ndine mari panapa pakumba nekubenge apo gauge ripa fara ndakazadza tengi begi rakaro wakunge fight ya manyuchi kupunurwa homwe dzise chibage chemanuchi
nawo mumhanzi wastana uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC sezvo ngwedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda zvikuru vanoshaya wetizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika Nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina, Praxedes Jeremiah.